Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 23, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vakuru vakuru vari kupomerwa nyaya dzeuori vainosunga vari kubudiswa muusungwa pasina zvavaitwa. Vaimbove gurukota muhurumende yava Mugabe waVolta Muzambi vanoti pane vanhu vemuzano PF vakavaisira muchetura. Nengo dzeDemocratic Party dziri mudare reSenate muAmerica nhasi dzichange dzichiratidza kuti sei dziri kuti mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vakatyora bumbiro remutemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission, amai Lois Matanda Moyo, vanoti commission yavo iri kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vakuru vakuru vari kupomerwa nyaya dzeuori vavanosunga vari kuburitswa muusungwa pasina zvavaitwa. Godwin Mangusha anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwemagwaro eTransparency International Zimbabwe anoona nezveuori, amai Matanda Moyo vati nyaya iyi iri kuvanetsa zvikuru, asi vakati vari kushanda nesangano reNational Prosecuting Authority kugadzirisa dambudziko iri. Asi vati kunyange hazvo vasiri kufara nezviri kuitika, vari kuita basa ravo nemazvo, uye pari zvino vasunga vanhu vakawanda vari kupomerwa nyaya dzeuori, uye vari kutoshaya nzvimbo yekuchengetera zvinhu zvakatorwa kune vanhu vaita uori.
We've made arrests from those believed to have committed grand corruption.
Takasunga vanhu vakaita uori wemhando yepamusoro. Izvi zvatichina pekuisa zvinhu zvatakatora kubva kuvanhu ivava. Pane mabank accounts akawanda akavharwa, uye pane matanha atiri kutora kuti nyaya idzi dziende kumatare. Sezvamunoziva, mutemo sezvauri unoti National Prosecuting Authority ndiyo inoendesa nyaya idzi kumatare edzimhosva.
Vati commission yavo iri kuenderera mberi nekudzidzisa vanhu pamusoro pokuipa kweuori, uye tarisiro yavo ndeyekuti paramende ichagadzira mitemo inoita kuti vakwanise kuita basa ravo pasina zvinovakanganisa. Mukuru weTransparency International Zimbabwe, amai Muchaneta Mundopa vatiwo kunyange hazvo vari kufara kuti commission iyi yakasunga vamwe vanhu vanonzi vakaita uori unotyisa, havasiwo kufara nenyaya yekuti nyaya idzi hadzina kwadzinoenda. Vamwe vanhu vakasungwa nezaki zvikaita mutauro munyika vanosanganisira vaimbove makurukota ehurumende amai Priska Mupfumira, vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mboko. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Kadzikwa vati kuchema-chema kuri kuita amai Matanda Moyo nekomisheni yavo kunoratidza kuti ndivo vari kutadza basa.
Tinoona sekuti kana vachigunun'una kuti vanosunga vanhu mangwana vanenge vaburiswa, zvakangofanira nekuti vanofanira kutoregedzawo basa racho nekuti hapana chavari kuita, nekuti vanotarisa kuti ivo vanofanira kubata vanhu kuti uori upere. Iyo kana vasina simba vari kuitei? Zvinoti but iroro Anti-Corruption Commission yacho mugadziri wayo akagadzira kuti anga akatongwaraidza kuti ndichangogadzira chinji zvisingashandi ndinyepedzera ngechiri kushanda. Saka kana vasina basa ravari kuita ngavabve zvaomovhizi vaende kumba, nekuti tinoda kuti vaite basa.
Zvichakadai, amai Matanda Moyo vati Zimbabwe iri kurasikirwa nebhiriyoni nemazana masere ezviuru zvemadhora pagore nekuda kwevanhu vasingadi kubhadhara mitero. Vatiwo komisheni yavo pese painogona napo kusunga vese vanotadza kana kuti vasingade kubhadhara mitero. Magwaro aburiswa nhasi anoratidza kuti vakadzi ndivo vanonyanya kubatwa nehuori apo vanenge vachishingaira kuriritira mhuri dzavo. Veruzhinji vanoona mapurisa ari pamusoro panyaya dzehuori achiteverwa nemahofisi aregistrar general anopa mapasipoti nezvitupa nemagwaro ekuzvarwa. Mumitsetse yemafuta emotikari ndimo munonzi munoitikawo huori hunotyisa. Zvinonziwo vanopinza vanhu mabasa pamakambani kana kuti mahuman resource officers ndivo vamwewo vane huori hwakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vakafano bata chigaro chemutungamiri webato rinopikisa richangoumbwa rePeople's Party uye vaimbova gurukota muhurumende yamushakabvu vaRobert Mugabe vaWalter Muzembi vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanira kusiya basa nekuti vakundikana uye kuramba vachitungamira kusvika muna 2023 kunokonzera kusagadzikana munyika. VaMuzembi vanotiwo bato guru rinopikisa reMDC riri kutatarikawo. VaMuzembi avari muupoteri vanoti vanofungidzirawo kuti vakaisirwa muchetura zvakapa kuti vavhiiwe mudumbu. Blessing Zulu Studio 7 abata VaMuzembi akatanga nekuvabvunza kuti sei vafunga kuumba bato pari zvino.
Saka tiri kutarisira kuti zvetinoda kuti zviitwe panguva ino kana wakonewa. Chunu chakangonaka kuita gentleman woti nuinda zvikonewa vakomana isai vamwe. Saka tiri kutarisira kuti mukufamba kwenguva vanhu vachaburitsa kukonewa uku nomazvo munhu anyatsozvinzwisisa ega kuti hayo hazvichagoni kutirambe ndichikakata vanhu vatambura zvakadai. Ngatigarei pasi kana vachitaurana kana ngatigarei pasi mubatanidzwa mapato ese ari munyika neari kunze veaitigari pasi tironge zvenyika yedu. Hazvinetsi kuti munhu anenge akonewa akumbigwe kuti aiwa chiindai makazama chiindai kupenjeni murambwini.
Vari kutika vanoda kuita zvekutaurirana izvi pane Pollard.
Aiwa Pollard inozikamwa kuti ndiani. Makaona mafambiro aita munhu anga ari moyo wevhudzi rake uyu muteki achiti haaenda kuzengera kubati rangu. Pollard yakavakwa kugadzirisa kugara kweZANUPF mupower nokusingaperi.
Kune mamwe mapato akawanda zvikuru ari kupikisa hurumende, sei musina kubatana neva?
Hatigoni kubatana navanhu vapedza makore makumi maviri vachizama kubvisa ZANUPF mukutonga nokuti hatizivi kuti chinovakonesa chii. Isinoziva kuti chinotigonesa chii.
VaMuzembi vamwe vari kuti ko VaMuzembi ngavadzoke kakumusha pane kuti varove dembera vari kunzoko.
Iye Mnangagwa wakatizira kuSouth Africa chiripo ripocho achangodzingwa naMugabe. Waitizei unoziva masevenzere eZANUPF. Isi njonjo kana yakudzinga inokumedza nekutsenga-tsenga yokuuraya. Matumbu edaya akachekwa-chekwa izvezvi. Ndakachekwa 15 centimeters dzokura kwangu. Ndarudziswa. Handiti
kana muchiti munofungidzira kuti makaisirwa muchetura vaMuzembi ndiani akaita izvi?
Ungaziva kuponoiswa muchetura dendai muziva munhu ei handidai ndakamusungisa.
Vakafano bata chigaro chebato rinopikisa richangoumbwa rePeople's Party vaWalter Muzembi vachitaura vari parunare muSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avanoti zviroto kuti vaMunangagwa vasiye basa kusati kwapera makore mashanu sezvo vakasarudzwa nevanhu.
VaMuzembi semunhu akashanda muhurumende yavaMugabe vakazobva pakabva vaMugabe pachigaro pachiuya hurumende itsva. Hatitarisiri mashoko akanaka avangataura pamusoro pehurumende yaMunangagwa nechikonzero chekuti pavanga vari gurukota rehurumende vanga vari munhu wemafaction. Vayanga vari munhu aiteera faction yaG40 vachiita zvinhu zvainge zvisingakurudzirwi nevana veZimbabwe vakawanda kusanganisira vanga vari muZANUPF. Saka vaMuzembi tinoti vavasika sabato rava formai. Vanga vakafanira kudzidza pane mapato mamwe akambofomewa handisingi kuti vangaita tsimba tinobarikara namujuri kana ramutinhiri handisingi kuti vangadaro nekuti avo vakatorwa hondo pane vanhu vakawanda vaivatevera sasi pavakangobuda muzanupiefu zvinhu zvavo zvakaminama havana kana munhu wani akavavhotera saka ivo vamuzembe ava vanofanira kudzidza pachinhu ichocho kuti kubuda muzanupiefu uchihura chipato chako wazvitsvagira hondo nevanhu hakuna kwaunoenda munhu ndiye anogara muzanupf imomo kana wadzingwa womirira nguva yekususpendwa kana kudzingwa kwaunenge waitwa woapply after 5 years unodzoka izvi zvaakaitwa navamuzembe izvi hando anonzi matakana nayo nyika ino inotongwa nezanupf nyika ino yakarwirwa kuhondo saka vaya vakabva kuhondo vaya vachakawanda zvikuru uye vane network yavo yavakagadzira kubva kunguva yehondo iyoyo kusvika zuva ranhasi ndo vane chanzi yekumbotonga
vari kutika ivo vaida kuitwa kafira mberi vachitoti vanotofungidzira kuti pane vanhu vakavaisira muchetura
izvozvo hatingazivi hedu kuti muchetura ungaiswa pfupi nokuti unorya kwakawanda ka unorya kumba kwako unorya kuunotenga mumagrocery nezvakawanda saka izvozvo kungava kungotaurawo zvako kwemunhu akakanganisika pabasa raanga achida asi chokwadi chaicho ndechekuti nyika ino izanupf ichambotongwa kwenguva yakati rebei
mutevedzeri wegurukota rwezvekuburiswa kwemashoko vaenergy mutodi vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7 mutevedzeri wemutauriri weMDC Valuke Tamborinyoka varambawo mashoko ekuti bato ravo rakundikana kutora masimba
tinokatyamadzwa zvikuru nemashoko avamuzembi nokuti tinoziva vamuzembi iri zanupf so makudo ndemamwe vamuzembi avagone kuya nhasi vachiti varoda kupikisa asi tandingangotaura ndechekuti ndoda kungotanga nenyaya yekuti tinogara tichitaura uye purezidendi chamisa anogara achitaura kuti isu hatisi bato rinopikisa bato rinopikisa izanupf bato rinopikisa ibato ravamunangagwa ndorinopikisa rugariro rwevanhu ndorinopikisa mari muhomwe yevanhu ndoriri kupikisa mabasa ndoriri kupikisa kugarika kwevana vezimbabwe ndoriri kupikisa mari riri kupikisa mafuta nezvese zviri kushayikwa muzimbabwe saka ndo bato rinopikisa asi zvandingangotaurira panyaya yekukundikana kwemdc ndeyekuti takundikana papi
hanzi pasarudzo kapa hamusi kutora masimba
mazimbabwens ese anoziva kuti na 2008 takazvambaradza murume ainzi Robert Mugabe vatsvangira vakazvambaradza Mugabe tikapinda mudare reparamende tikaita zvinoshamisa muhurumende mubatanidzwa dhora 42 vana vezimbabwe vakagara zvakanaka izvozvi kutaura kwatiri kuita nhasi MDC inokontrola 28/32 urban local authorities saka hakusi kukundikana ikoko ndo kunonzi kugona takadzidzisa zanupf kuti munyika munogona kuita mapato akawanda asi achikwanisa kuita zvinovandudza upenyu hwevanhu saka tiri kuvandudza upenyu hwevanhu ukaenda kwese kuna nagoko kune utungamiri hwemdc kwese kuna namutaro kuti tiri kuita zvinoshamisa under very difficult circumstances saka haiwa hatina kukundikana izvozvi tiri kukontrola the majority yemakanzuru munyika uye zvo zvakare takaunza kuvandudzwa kweupenyu hwevanhu vanhu vese vakuziva kuti nzwisa yatakavapa mushure mungoita zvambaradza zanu saka haungati takakundikana isirisi bato chete munyika muno rakwanisa kukunda zanupf musarudzo
mutevedzeri wemutauriri wemdc inotungamirwa navanelson chamisa Valuke Tamborinyoka vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7 nhengo dzebato redemocratic party dziri mudare resenate nhasi dzichange dzichiratidza kuti sei dziri kuti mutungamiri weamerica vadonald trump vakatyora bumbiro remitemo yenyika pamhosva mbiri dzavari kupomerwa munhoroondo yeamerica vatungamiri vaviri vakapomerwa mhosva yekutyora mutemo sezviri kuitwa vatrump vanoti vaandrew johnson muna 1868 uye vabill clinton muna 1998 asi vaviri ava vakachenurwa nedare varichard nixon muna 1974 vakabva vasiya basa nyaya iyi isati yaenda kunotongwa yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mhashu dzakawandisa dziri kutyirwa kuti dzinogona kuparadza zvirimwa mukinya mhashu idzi dzinonzi dziri kubva kuethiopia nesomalia uye dzinogona kunge dzawanda zvakapetwa mazana mashanu panosvika mwedzi wachikumi miganhu yemunigeria yavharwa nepamusana pekupinzwa zvisiri pamutemo kwemupunga unobva kune dzimwe nyika mupunga wekunze wakabvanwa zvichitevera kuchema chema kwakaita varimi vemupunga munyika iyi. Kunyange hazvo varimi ava vari kutadza kurima mupunga unokwanira nyika yose. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vari kukurudzira kuti mauto ange achipindawo munhaurirano dzekugadzirisa matambudziko ari munyika. Vachiti izvi zvinobatsira zvikuru kana mauto aine zvaanotyira. VaChamisa vakataura mashoko aya kumusangano wavakaita navatsigiri vavo kumbare nemusi wechipiri, apo vaizivisa nyika nezveurongwa hwebato ravo mugore rino ra2020. Asi mashoko aya anonzi asimudza mutauro nemaonero akasiyana-siyana, vamwe vachiti mauto afanirwe kupindira mune zvematongerwo enyika kuapinza munhaurirano kunenge kutori kutyora bumbiro remutemo enyika. Asi vamwe ndo vanoti mauto agara achipindira mune zvematongerwo enyika vachipa muenzaniso wekubviswa kwevaive mutungamiri wenyika mushakabvo vaRobert Mugabe pachigaro muna 2017 nemauto. Vamwe vakambotungamirawo mauto kusanganisira vave mumwe vatevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakatozivisa kare kuti havazombofi vakasaruta munhu anenge asarudzwa kuve mutungamiri wenyika asi asina kuenda kuhondo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF vagadzira Chirumhanzu pamwe nemunyori anoona nezvesarudzo mubato reMDC vaJacob Mafume. Tatanga nekubvunza vaMafume nezvemashoko avaChamisa.
Mashoko aPresident wedu anga ari kuti tinoona kuti mauto zviro uno vakabvisa aiva mukuru wavo anonzi Mugabe vachitaura zvakati nezvaanga achinzi akaresva, vachitaura zvavaifungawo nenhoroondo yenyika, vachitaurawo zviri muconstitution imomo zvinotaura kuti maarmed forces anodefenda constitution. Saka pfungwa dzavo idzodzo nezvavakaitira nyika zvinofanirwa kutaurwa, ende vakataridza pachena kuti nyaya dzenyika vanopindira kana vaona sekuti constitution iri kutyorwa, vogadzirisa maelection, vogadzirisa runyararo. Saka hatingaregi kutaura navo tinzwisise kuti chinoita kuti vange vachipindira chii chatinoita kuti tigadzirise nyaya idzodzo pamwe chete.
VaChirumhanzu, munoti ione pfungwa yavaChamisa yekuti mauto anofanira kunge achipindawo munhaurirano dzekugadzirisa matambudziko ari munyika zviri kutsinirwa navaMafume?
Chokutanga ndofunga ngatizivei samaZimbabweans kuti vaChamisa nebato ravo reMDC vanhu vanofarira nyaya dzamahumbwe, vanhu vanofara kuti vakasangana navanhu vanotaura zvinoda kunzwa vanhu. Iye zvino vaMafume vanoti ivo avaChamisa vakataura mhomho yeZimbabwe, ndofunga vakaona pazvidhitivha vakaona kuti kana 300 chaiya havakwani. VaChamisa neMDC vakurambiwa nekuti vanoramba vachiita dambe nemhuri yeZimbabwe. Purezidendi vaMnangagwa vakati mapolitical parties vane chokuita nezvenyika ino huyai tigare pamwe chete tivake nyika yedu. VaChamisa vakati neMDC yavo isu hatiuyiko tisu takahwina ikoko hatifi takambouyako zvachose. Iye zvino zvoshamisa zvemaZimbabwe kuzvevaChamisa vatoita U-turn pachirungu nokukurumidza kuva kuda kutaura. Uyezve kana uri munhu mukuru uri leader wepolitical party hautauri paruzhinji kuti dezvadai dezvadai. Zvavanotaura izvi kana vanga varimo mupoland yacho sezviri izvo zvavaizosajesa varimo mukati navamwe mapolitical parties voona kuti zvinoita nei.
VaMafume, zvinhu zvamungataura.
Isusu takati hatiindi kunhaurirano yavakaunganidza vamuteki, yavakaunganidza vamwe vese voti kwai ngatiitei matoks. Haiwa, izvozvozvo takaramba. Saka isusu tiri kuti haiwa tokubetserai varume imimi matadza kutonga, tokubetserai.
VaChirumhanzu, tinoonawo muna 2017 mungaita kuti muti havafanange vachipinda munhaurirano.
Mauto eZimbabwe mauto atingati pachirungu ari very distinct, vane tsika
mauto ezimbabwe vakuru vacho ndo vakabva hondo yechimurenga yechipiri asi vanoziva kuti mauto basa rao ndiro kutunga nyika havasi mapolitician kana kuti ive zvamatongerwei mukuru wavo ndicommander in chief unova ndivo purezidendi Emmerson Sambuge Mnangagwa kana vamunangagwa variko zvinoreva kuti mauto akatomiririrwa zvinoreva kuti vecio vakamiririrwa zvinoreva kuti mapurisa akamiririrwa nokuti ndo masecurity forces kana mastructures anorecognizwa muno muzimbabwe saka handioni kuti baba nezvizukuru zvinozogara pamwe chete kwete
vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanup f vagadzira chiru manzu manzwawo zvakare kubva kumunyori anoona nezvesarudzo mumdc inotungamirwa navanelson chamisa vajacob mafume vaviri ava vanga vari parunhare muharare nestudio 7 panyaya yemhosva dziri kupomerwa mutungamiri weamerica vadonald trump Marvelous Musanganya weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya iyi yatanga zvakanaka zvinorangidza kuti America iri kufamba negwara rakanaka rekuti hapana ba munhu ari pamusoro pemutemo.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika muno muAmerica izvi?
Zimbabwe ine zvakaungi hwakanaka hunopa kuti zvizvarwa zvenyika zvive zvakasununguka zvichiita zvazvinenge zvichiita mitemo ichiteedzerwa rule of law ndo inofanira kuva iripo pekuti hapana ba munhu ari pamusoro pemutemo wenyika mutemo ndo unongo uri pamusorosoro vanhu wese vanofanira kuva vachitongwa nemitemo iyoyo
tinoona mapato maviri emarepublicans neemademocrats ari kutatsurana panyaya iyoyi zvii zvingadzidzwe nemamwewo mapato ari kuzimbabwe panyaya iyoyi yekukosha kwakaita nhengo dzeparamende
hurukuro ndo inokurudzirwa mune zvakanaka kuti pabude chakanaka mapato ezvematongerwo enyika anofanira kuti aone nguva yekukurukura murunyaro zvakanaka kana pasina ba munhu anenge achifungidzira zvimwe zvakadai asi vanhu vachinyatsokurukura vari pamwe chete kuti nyika yavo ifambe zvakanaka vanhu vanoda kuti vagare pasi vachikurukura vachiwirirana
munoona pasi rose richidzidzei pane zviri kuitika muno muamerica izvi
izvi zvinotikurudzira nekuti america ndo superpower kana superpower ichikwanisa kuti vanhu vagare pasi mapato mairi ezvematongerwo enyika anokwikwidzana achiuya kuzogara pasi vachikurukura nechinangwa chimwe chete chekuti ngationei kuti paitwa zvakanaka ndinoona kuti pasi rese rinofanira kudzidza kuti kana dai vanhu vari wemapato akasiyana vanofanira kuuya pamwe chete sevanhu wenyika imwe chete vachikurukura nedonzo rekuti nyika yavo ifambe mune zvakanaka
munoona pane zvichabuda here pane zviri kuitika izvi
hongu ndinofungidzira kuti pane zvichabuda zvakanaka vatrump vanogona kusabuda havo muchigaro kana muofisi asi zvinoreva kuti vanenge vakuzoita vachiita zvine mwero mukutonga kwavo vanenge vasasaite bazvekupfurikidza mwero pavanenge vachishandisa kana kushandisa chisimba mune zvavanenge vachiita mukutonga izvi saka zvakanaka kana dai vakasabviswa zvavo kuti vabuda pachigaro asi vanenge vakuzoziva kuti kune zvakaitika nyika yavo ine zvainokarira zvakanaka zvepamusorosoro kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo wenyika
nyanzvi mune zvematongerwo enyika zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka nhasi mumusha wedeep slot uri kumaodzanyemba kweguta rejohannesburg musouth africa zvichitevera mhirizhonga yakanangana nevabva kure vanogara munzvimbo iyi more blessing munjoma anotipa nyaya iyi
zvizvarwa zvemusouth africa zvapinda mumigwagwa zvichivhara migwagwa iyi nematombo kuitira kuti isapinde motikari pisa mataya emotikari pamwe nekupwanya zvitoro zvichiti hazvidi kuona zvizvarwa zvisiri zvemusouth africa zviri munzvimbo iyi vanhu ava vanga vachitiwo vanoda kuona gurukota rezvemukati menyika vabhekicele kuti vavaudze zvichemo zvavo varatidzira ava vanga vachiti vanhu vose vasina magwaro ekugara musouth africa vadzingwe vachiti ndivo vanhu vari mhosva idzo dzinosanganisira kuurayiwa kwemumwe mupurisa anonzi akaurayiwa nechizvarwa cheZimbabwe nguva pfupi yapfuura. Asi mapurisa anodzivirira mhirizhonga apinda mumusha uyu akawanda ndokushandisa zvombo zvehutsi hunokachidza pamwe nemabara erabha senzira yekuparadza vanhu vange vakaungana mumigwagwa vachiita mhirizhonga iyi. Mutauriri wemapurisa mudunhu reHouting, Brigadier Matapelo Peters, vati hapana zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvakuvara kana kufa mumhirizhonga iyi, asi vati pane chizvarwa cheSouth Africa chapfurwa chikakuvara. Chimwe chizvarwa cheSouth Africa chinogara munzvimbo iyi charamba kudomwa nezita racho chaudza Studio 7 kuti vanhu vemuSouth Africa havasi kuzopeta maoko avo, vamwe vavo vachiurayiwa.
Our native South Africans are dying here in Dixie, in a mess of foreign people who are not even documented. We want the government to come and intervene. They can bring all their police forces, the soldiers, they can raid these people. Everyone who is undocumented, please, they can just leave us in peace. We are not safe like this.
Mumwe muzvina bhizinisi wekuSomalia arambawo kudomwa nezita anoti kunyange hazvo vanhu vasina kurohwa kana kupazirwa zvitoro zvavo vave kutyira upenyu hwavo. Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vashora zvikuru chiitiko ichi vachiti zvave kuitika muSouth Africa kuratidza kuti muSouth Africa maberekera ingwe.
Tiri kutovhunduka one zvatiri kuhwa kuti kuDeep Slutu uko kwatanga futi kurohwa zvizvagwa zvedzimwe nyika. Zvinongoratidza zvikuru kuti kugara chaiko muno muSouth Africa kwezvizvagwa zvedzimwe nyika kuchanetsa, nokuti nyaya iyi hairambi ichigadzirisiwa. Haina zveshungu dzokugadzira zvinhu zviri kunetsa. Uko zvino tiri kuhwakwi vanhu vakavhara migwagwa vemuno muSouth Africa vachitsvaka vanhu vanobva kune dzimwe nyika vachitiratidzei mapemiti enyu kuti makagara zviri pamutemo muno muSouth Africa. Izvi hazvinei nokushutiwa kana kuti kurawa kwakaitwa mupurisa. Hazvinei futi nokurawa kwakaita vanhu vaviri.
Vashumba vari South Africa yatadza kugadzirisa dambudziko rekurwiswa kwevabva kure, nokudaro nyaya iyi yave kutoda kuti iendeswe kusangano reAfrican Union kana mamwewo masangano asina kwaakarerekera. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munzvimbo iyi sezvo vazhinji vavo vange vakazvivharira mudzimba vachityira upenyu hwavo. Studio 7 hainawo zvakare kukwanisa kunzwawo kumuzinda weZimbabwe muSouth Africa kana paine zvizvarwa zveZimbabwe zvingange zvavhiringwa nemhirizhonga iyi. Mhirizhonga yakanangana nevabva kure inogara ichiitika muSouth Africa, vanhu vakawanda vachirasikirwa nezvinhu zvavo mumhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana neveruzhinji munyika panguva iyo zvinhu zvakaita chamupidigori munyaya dzezveupfumi. Imi mune muri kunze, kana muchida kuteererawo kana kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vakuru vakuru vari kupomerwa nyaya dzeuori vainosunga vari kuburitswa muhusungwa pasina zvavaitwa. Vaimbo vegurukota muhurumende yava Robert Mugabe vavolta muZembi vanoti pane vanhu vemuzano PF vakavaisira muchetura. Nengo dzeDemocratic Party dziri mudare reSenate nhasi dzichange dzichiratidza kuti sei dziri kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakatyora bumbiro remutemo wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai muina Chris Gande.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.